MDC Alliance yacherechedza zuva iri kuburikidza nemashoko aturwa nemutungamiriri webato iri vaNelson Chamisa kuvatsigiri vavo vachishandisa madande mutande sezvo asiri kukwanisa kuita misangano nevatsigiri vavo nepamusana pechirwere checovid-19. VaChamisa vati rwendo rwafambwa nebato ravo runorwadza kuburikidza nekushungurudzwa kwenhengo dzavo, asi vati vane chivimbo chekuti veruzhinji vachaona rugare kana vakakunda musarudzo dzemuna 2023. VaChamisa vati bato ravo rine urongwa hwekugadzirisa matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika, vachiti hurumende yeZANU-PF yatadza kupa veruzhinji rugare kuburikidza neuori hunonzi hwatekeshera muhurumende. Zvichakadai, MDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora inoti ichaita musangano pamuzinda webato iri paMorgan Richard Tsvangirai House mangwana, apo bato iri richaitawo mhemberero dzekucherechedza kusvitsa kweMDC makore makumi maviri nemaviri bato iri raumbwa. Mutauriri wavaMonzora vaLloyd Damba vaudza Studio 7 kuti bato ravo rine basa guru rekupedzisa rwendo rwakatangwa nevamwe vavo rwekurwira shanduko, vanosanganisira vashakabvu vanoti vatsvangirai, vaGibson Sibanda, vaIsaac Matongo, amai Gertrude Mutombeni nevamwe.
Makore 40 imo mune zvakaitika zvakawanda zvokuti vakadzidza chidzidzo. Kune vamwe vakasara, kune vamwe vakasarudzwa kuti vasvike. Naipapo isusu osevera semhuri yeMDCT tinotarisira kuti izvo rwendo rwedu harusi nyore. Kana taita sauti runyore, kune vamwe vaifunga kuti zvakapfawa asi hazvina kupfawa. Asi tautanga kuona kuti vamwe vachasvika asi vamwe vedu vakasara kumashure. Zvinhu zvinorwadza kuti aifungidzira kuti baba vedu vatsvangira vachanga vachisvikawo, asi zvakatadza kuitika. Vana Isaac Matongo, vana Gertrude Mutombeni nevamwe vakashayikana nababa vedu vaGibson Sibanda. Ati isu tikuti rwendo rwedu ruchaenderera mberi, nekuti munoziva imi kuti pakazoitika extraordinary congress pakazopinda Joshua Wedi ndibaba Douglas Monzora. Tinotarisira kuti izvo tichasvika tichanotora nyika yeCanaan.
VaDamba vati kutsemuka nepakati kwakaita bato ravo zvichitevera mutongo wedare repamusorosoro uyo wakati vaChamisa havana kusarudzwa zviri pachena kuti vatsive vatsvangirai, hakuvatadzi sekukunda musarudzo, vachiti bato ravo harisi kurwisana navaChamisa asi kuti riri kurwisana neutongi hwebato reZANU-PF pamwe nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Atinyaya kuti hatisi kuwirirana navaChamisa kuti hatisi kuwirirana navaMnangagwa, nekuti isusu remember kuti hatisi kukontesta vaChamisa kuti tinge tiri president wekuti vange vari president weZimbabwe, kana kuti vaMonzora vange vari president weZimbabwe. Tiri kukontesta navaMnangagwa kuti vange vari president weZimbabwe vaMonzora. Saka musanyanyisa vaChamisa pamberi, nekuti ivo vada kutokontestawo vaMnangagwa. Isusu hatipo nekuti tinge tichiita makakavarizana navo, nekuti mwana akabuda mumba akaenda akaenda kunovaka imba yangu. Saka tiri kuti makorokoto. Asi zvawakanovaka imba yako, chirega kudaidza bhuku rako nezita rababa, chiraidza bhuku rako iwewe nezita rako, nekuti wabuda matiri.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Muzvare Sibongile Mugijima vati kunyange hazvo mapoka eMDC aya akapatsanurana, MDC Alliance yavaChamisa ndiyo ine mukana wekukunda musarudzo.
Mukana wavo uripo, chero avo vari kumbunyikidzwa nekutorerwa maMPs kuti vasawana mari dzokuti vakampeine. Asi tinongoziva kuti kana dai vakasakampeina, zita rake rekungoti mwana wechidiki, iroro ndo riri kumukampeinira. Saka ndinoona zvangu MDC Alliance iine mukana mukuru. MDCT handioni iine mukana, pakuti havana kuhwina mulast election. Iko zvinezvi vari kungombunyikidza vanhu kuti va maMPs nemacouncillors vave vavo kuti vangova nenhamba muparlamendi vakwanise kuwana mari dzinobva kuparlamendi. Asi mukana wokuti vangawana siti yepamusorosoro airi pazero chaipo.
Kubva zvakavambwa MDC muna 1999, bato iri harisati rakwanisa kupinda masimba, kunyange hazvo vatsvangirai vakamboumba hurumende yemubatanidzwa nemushakabvu vaRobert Mugabe muna 2009, zvichitevera kusafamba zvakanaka kwesarudzo dzemuna 2008, izvo zvakaita kuti nhengo dzeMDC dzakawanda dzirasikirwe neupenyu mumhirizhonga yakaitika pamberi pesarudzo yechipiri yemutungamiriri wenyika. Pakakunda vatsvangirai vaMugabe musarudzo yekutanga, asi vakashaya mavhoti anodiwa pamutemo kuti vanzi ndivo vahwina musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.